This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 22, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Nhenho wenyu Jonga Kandemiri ndichitoya zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Bumbiro remitemo yeZimbabwe rasvitsa gore kubva zvaratambirwa kuva mutemo wenyika, asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti pachine mitemo yakawanda inotyora bumbiro iri.
Kanzuro yavana Soro Jena muMDCT inoti haina chekuita nemusangano wekuMandela wakakokerwa neimwe nhengo yekanzuro iyi yakadzingwa mubato vaSams Paper Nkomo.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anofora muHarare achinyunyuta nekupambwa kwakaitwa vanasikana kuNigeria mwedzi wapera.
Nyaya yehuwandu hwevanhu younza mutauro muBulawayo nematunhu ekumateveleland.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nasi bumbiro remitemo yeZimbabwe rasvitsa gore kubva zvaratambirwa kuva mutemo wenyika, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaisa runyoro rwavo. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti reZimbabwe Lawyers for Human Rights neAmnesty International aburitsa mashoko anoratidza kuti hurumende yeZimbabwe iri kutadza kuvandudza mumwe mitemo inotyora kodzero dzevanhu yakaita seAIPA neposa isingaenderane nebumbiro remutemo idzva. Masangano aya anoti vanhu vemuZimbabwe vanenge vakangofarira n'anga neinobata mai nekuti hapana chati chashanduka.
Amnesty International inoti mitemo yakaita sePublic Order and Security Act yave kufanira kuvandudzwa kuti henderane nebumbiro remitemo, asi ichiri kungoshandiswa mukutyora kodzero dzevanhu munyika ichishandiswa kuvarambidza kuita misangano nekuratidzira. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa kuti tinzwe divi rehurumende sezvo vanga vasingadaire nharembozha yavo. Asi tabata chipangamazano musangano reAmnesty International vaSimeon Mavanza kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Tiri kuti izvo kuti kwapera gore ibumbiro guru renyika remitemo yenyika rasungwa. Mune zvinhu zvakawanda zviri kuitika muZimbabwe, zvimwe zvacho zviri kunze kwekodzero dzakatarwa mubumbiro remitemo yenyika. Tinoona kuti nyangwe zvazvo kuine bumbiro remitemo yenyika, imwe mitemo yakaita fanika vanana Public Order and Security Act, vanana AIPA ne Criminal Law Codification Reform Act zviri kushandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Asi hurumende yeZimbabwe inoti masangano akaita seAmnesty International chavanongoita kungoshora iyo hurumende yeZimbabwe vachida kufadza vanovapa mari vekunze uko.
Isu sesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasipose, tiri sangano rakazvimiririra risingatori mari kubva kune vamwe vanhu kuti riite basa razvo. Mari yedu yatinoshandisa isi inobva ku inhengo dzeAmnesty dzinopfuura 3 miliyoni pasipose, inoita kuti tiongorore machengetedzerwo ekodzero munyika ipi neipi zvayo pasi pese. Hakuna nyika yatinotya kuyeuchidza zvinotarisirwa kuitwa pasi pezvisungo zvekodzero zvevanhu zvepasi pose. Amnesty International isangano rine nhoroondo guru huru muZimbabwe yekushanda muZimbabwe. Tine tavapo kwemakore anopfuura makumi mashanu takatanga kushanda muZimbabwe kubva kuma 1960 nekuma 70 panguva yairwirwa rusununguro rwenyika yeZimbabwe, tichikurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu vemunyika imomo.
Chipangamazano musangano reAmnesty International vaSimeon Mawanza vari parunare muJohannesburg, South Africa. Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights nhasi riri kuparurawo gwaro riri kudorongodza nyaya yebumbiro remitemo iyi. Musangano uyu uri kuitirwa kuZimbabwe College of Music muHarare. vanyarikani vadanwa apa kuti vazotaure vanosanganisira vaive mutongi wedare repamusoro-soro kuSouth Africa vaZaki Yakudu vaive mutongi wedare repamusoro muZimbabwe vaMoses Chinengo Gweta vaBrian Kagoro uye sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitemo muzvare Jesse Majome. Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe Chibwa vanotenderana neAmnesty International kuti hurumende yanyanyisa kunonoka kugadzirisa nyaya yemitemo.
Nyaya ingoripo ndeye kuti hamungangonyorika garo musingaite zviri mugaro rachona iroro. Nhasi takatarisa tikaona kuti gore rapfuura kubva gwaro remutemo rakaasainwa musi wa22 May 2013, asi tichikuona kuti zvinhu zvizhinji zvakanyorwa mugwaro zviri farwa kuitwa nehurumende hasati zvaitwa. Saka tiri kuti tiiseredreta one year anniversary yegwaro nedumbiro remutemo, tiri kuti kuhurumende aiwa chiita yekuti gwaro redumbiro remutemo rakanyorwa richishanda.
Asika bato reZANU-PF rinova bato riri kutonga riri kuti mukatarisa kune dzimwe nyika hazvibva zvangoitwa nguva imwe cheteyo, chiripo ripocho panombotora nguva kana makore pasati pabviswa mimwe mitemo ichienderana nebumbiro remitemo. Munoti kudii nemashoko aya?
Tinyatsozvizi kuti izvozvo vanozviwana kuti nekuti mafambiro anoita nyaya dzemitemo ndechitaura kudai seGweta. Iti mazira atinoita ndeye kuti kana bumbiro remutemo ratoiswa kubva musi waraiswa iwoyo, zvimwe zvose zvinoitira zvinofanirwa kufambirana nebumbiro remutemo. Zvingava kuiswa kwemimwe mitemo mitsva imidiki pane iwoyo, zvingava maitiro anoita iwo atingatiwo mapazi ehurumende, zvingava nyaya dzekutongwa kwevanhu, zvese zvinenge zvichifanirwa kuitwa nemafambiro ebumbiro hombe remutemo. Saka iyoyo tingangoti pachirungu iexcuse ichingafanirwe kutendera.
Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe Chibwa vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vaJoram Gumbo kuti tinzwe pamire bato ravo.
Aiwa, handisi kukwanisa kubvumidzana nazvo nokuti kugadziridza mitemo kuchinjurudza mitemo pane vanoziva kuti hurumende inofamba sei, zvinhu zvinotora nguva. Panoyo pane makomiti anoitwa kukabhineti anofanira kuona kuti mitemo iyi ingagadziridzwa ndeipi, zvigobva pane chimwe chinhano zvichinda pane chimwe chinhano. Kuna madrafters navamwe vakadaro tangova neabout 8 months tapinda mugovernment, basa harisi rokuchinja mitemo chete. Tava ne8 months and pa8 months ipapo hurumende yatobuda nekutigadzirira kuona kuti pane about 400 mitemo inofanira kuti ivandudzwe kuti ifambidzane nebumbiro remitemo ratinoda. Nokudaro kana mukatarisa zvaita neMinistry of Justice, yatanga kutoona kuona kuti mitemo hainganzi yakaenzana painochinjwa-chinjwa. Vabva vatangisawo kutora imwe yakafanana neyokwakugadziridza zvokuti kana pakavana maelection nhasi angafambisiwa sei. Nokuti zvakakosha izvozvo, hamuzivi zvinoitikara muupenyu hwavanhu, pangangoita chimwe chinokonzeredza kuti maelections agadziridzwe. Saka handisi kubvuma kuti iko panonzi hurumende yeZANU-PF yanonoka.
Ko zviri kutaurwawo nemasangano anorwira kodzero dzevanhu kuti madya manonoko?
Aizvo havaregeri, nokuti kana vachidaroka vanovatsigira nokuvapa mari havazokwanisi kuvapa mari. Vanofanira kutaura vachidaro, but chiripo ndechekuti vanofanira kuti vazive kuti muhurumende hazvingomuki zvakaita zvaunenge uchifunga kuti zvinhu ngazvimire zvakadai. Panotova nematanho anotevedzwa.
Vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vaJoram Gumbo vari parunare muHarare.
Kanzuru yavana soro jena muMDCT kana kuti Guardian Council yaburitsa mashoko ekuti haina kumbofa yakapinda musangano wakaitwa paMandela uyo unonzi wakabuda nezvisungo zvekumisa basa mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai nevamwe vavo vari kupikisa kurudzire kuti vaTsvangirai vasiye basa. Kanzuri yavana soro jena muMDCT inosungirwa kuyananisa panenge paita makakatanwa pakati penhengo dzebato iri. Asi imwe nhengo yekanzuru iyi vaSams Paper Nkomo ndo vanonzi vakakokera musangano wekuMandela uyu. Zvisungwa zvekanzuru iyi izvo zvinosanganisira kushora zvakadzama mhirizhonga mubato zvabuda mushure memusangano wemazuva maviri. Ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaDouglas Nwonzora kuti tinzwe zvabuda mumusangano wemazuva maviri uyo.
Gadini Pazo yataura nyaya yekuti musangano wakaitwa kuMandela uchitwa uchizobuda nechisungo chekuda kuzama kususpenda wana president nenhengo dze standing committee. Musangano iwoyo Gadini Pazo yati haina chekuita nawo musangano iwoyo, uyezve zvisungo zvakabuda imomo haiwirirani nazvo. Saka zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vaya vanga vachiti Gadini Pazo ndiyo yakumbotungamira bato pari zvino hazvichaiti izvozvo, nokuti Gadini Pazo pachayo yazviramba. Uyezve yataura kuti zvakaitwa navaSepankomo vakaita pachavo ivo vangomo vakazvimirira semunhu, kwete kuti vakamirira Gadini Pazo. Gadini Pazo yedu ndiyo inana mugenerali Bovaya. Chechipiri Gadini Pazo yataura iyo kuti iri kusora zvikuru nyaya yekusenzeswa kwemhirizhonga kana kuti vanhu vasenzese mhirizhonga mukati mebato kana kunze kwebato, ichiti izvozvo zvinokanganisa chebato retu. Chitatu Gadini Pazo yati ichambozama kuti itaurirane nevatungamiri vebato vasikukakavadzana, asi chikurukuru ndechekuti Gadini Pazo iyo pachayo inhengo iri pasi peNational Council. Saka zvisungo zviripo pari zvino zvisungo zveNational Council. Saka zvinozoda kuti Gadini Pazo yacho kana ichida yotaura neNational Council.
Mungati imimi nhengo dzese dzeGadini Pazo dzanga dziripo here pamusangano uyu?
Nhengo dzeGadini Pazo pamwe chete 30, asi pamusangano uyu panga paine 26, 26 out of 30. Four vasina kuuya, pana vaSepankomo avo varamba kuuya, vamwe vatatu vanzi vanga vasingazwe zvakanaka.
Mutauriri weMDCT vaDouglas Nwonzora vari parunare muHarare nanhutungamiri Nkomo weStudio 7. Hatinokwanisa kunzwa kuchikwata chinozviti MDC Renewal Team kuti chinotambira sei zvabuda mumusangano wanhasi uyu.
Direct from Washington, the voice of America.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition nhasi rabatana nemamasangano anorwira kodzero dzevana nemadzimai munyika mukuratidzira kusafarira nyaya yekupambwa kwakaitwa vamwe vanasikana vanodarika 200 kuNigeria mwedzi wapera. Vanasikana ava vakapambwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram. Nhengo dzemasangano aya dzaratidza kunyunyuta kwadzo dzichifamba dzakatakura zvinyorwa muguta reHarare. Imwe nhengo yeBoard reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMehluli Dube vanoti vakwanisa kuendesa zvinyorwa zvinoratidza kusafara kwavo kumapoka maviri anoshanda neNigeria nekumuzinda weNigeria uri muHarare nhasi. VaDube vanoti shuviro yavo ndeyekuti vatungamiri vehurumende dzemuAfrica vabatane neNigeria mukutsvaga nzira dzekudzosa vanasikana ava kudzimba dzavo. Sangano reUnited Nations riri kutarisirwa nhasi kutemera zvirango chikwata cheBoko Haram. Izvi zvinotevera chikumbiro chakaitwa neNigeria kuti Boko Haram iswe pazvikwata zvinopfurikidza mwero zvakaita seAl-Qaeda. Marvelous Muhlanganya uyu weStudio 7 aita hurukuro navaDube kuti tinzwe zvaitika.
Tanga tichiratidzira tiri maringe nemadzimai nevanasikana avo vakapambwa kunyika yeNigeria nechikwata cheavo vapambi veBoko Haram vanova vapanduki. Saka isu tatiri kuratidzira kuti tiedze kuti tisvitse shoko kuvakuru vatungamiriri venyika dzemuAfrica nemamwe mapoka anoshanda muno muAfrica kuti ngavaedze kuti vaone kuti vasikana ivavo mwedzi usati wapera vanenge vadzoka.
Maendesa zvinyorwa zvenyu zvikupi uyezve matambirwa sei?
Zvinyorwa zvedu zvaendeswa kuAfrican Union Council on Security, zvikaendeswa kuECOWAS, zvikaendeswa zvakare kuNigerian Embassy. Zvese izvi zvatambirwa mune zvakanaka, hapana chakaipa chatingataura kuti tasangana nacho.
Tichitaurisa kuti munyika dzimwe dzenguva vanenge vachiratidzira vanombosangana nematambudziko akadai sekushushwa nemapurisa, imi zvafamba sei kwamuri?
Ndinoona sokuti mapurisa izvi zvanga zvisina kunangana zvikuru sei nenyika yedu yeZimbabwe nezviri kuitika muno muZimbabwe. Havana kunyanya kutishungurudza kana kutinetsa. Saka tinotarisira kuti patichaitawo zvakare zvakafanana neizvi zvokuratidzira tichiratidzira nemumiriro wakaita nyika yedu vachatibatawo nenzira yakaita seyavatibata nayo nazo.
Imi semapato anomirira kodzero dzevanhu munyika, zvii zvamuri kuda kuona zvichiitwa zvichiteera kuendesa zvinyorwa zvenyu zvamaendesa nhasi izvi?
Tiri kuti isusu makurukota emuAfrica ngasanganise misoro aunze misoro pamwe chete vaone kuti nyaya iyi inogadziriswa mwedzi usati wapera vana vange vaunzwa, nokuti ndinovimba kuti kupambwa kwevasikana uku hakuna asingazvizivi kuti kurwisana kwehurumende iri kutonga nevapanduki vari kuda kuti kana sarudzo dzouya mugore rinotevera kuwanawo pekupindawo napo mushure mokunge vadistabilizer hurumende iri kutonga iyoyi.
Pane muenzaniso wamungati uripo here kune zvakaitika kuNigeria izvi nezviri kuitika kuvanasikana imomo munyika?
Zvatiri kutaura ndezvekuti isusu vanasikana, kodzero dzevanasikana, kubatwa kwevanasikana nezvinofanira kunge zvichiwanikwa nevanasikana zvakafanana nedzidzo, zvakafanana nezveutano, zvakafanana nezvekuti vanasikana vakure munharaunda dzakanaka, vagokurawo zvakanaka, vachiwanika vachinoroorwawo, vachipinda musvitsa dzavo, vachiitawo dzimba dzavo. Ndozvatikuona kuti isusu kutsikirirwa kwaitwa vana vasikana, kupambwa kwaitwa vana vasikana uku hakuna kumbonyanya kusiyana nekupambwa kunoitwa vanasikana kana vachitorerwa pfuma yavo, kana vachitorerwa chikoro, kana vachitorerwa mabasa, kana vachitorerwa utano, kana vachitorerwa pekugara. Zvese izvi nekuburikidzana nekodzero dzavo dzinova dzokuratidzira, kodzero dzokusangana, kodzero dzokuungana, zvese izvi kana vachizvitorerwa, nesuwo tinoona sokuti kutopambwa kuri kutoitwa vana ivava.
Avo vanga vari nhengo yebhodhi resangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMihlule Dube vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Chirwere chemanyoka chinonzi chabata vana vakawanda muHarare. Zviri kufungidzirwa kuti chirwere ichi chiri kukonzerwa nekushayikwa kwemvura yakachena. Mutoro wedu ena Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zvinonzi vana vakawanda mumisha yakaita seMaybourne, Ashton Park pamwe neWestley vari kubatwa nechirwere chemanyoka, icho chinonzi nevagari venzvimbo idzi chave kupararira. Studio 7 yashanyira chipatara cheMaybourne Satellite Clinic ndokuwana pane vana vadiki vakawanda vanga vachichaya manyoka pamwe nekurutsa, uye vamwe vanga vachichema. Kamwe kamwana kanga kari mumutsetse wekurapwa kanga kana mai vako, kanzi kanonzi Theo Masaopa, kane makore matatu ekuberekwa, kaudza Studio 7 kuti manyoka akaonesa chitsvuku. Amai vemwana uyu, amai Hilda Saopa, vanoti vana vavo vese vaviri vafuma vakabatwa nemanyoka akaipisisa, zvaita kuti mumwe mwana wavo mukuru atadze kuenda kuchikoro.
Vana vari kungorwara nemudumbu. Mudumbu macho vari kuita manyoka, kurutsa, ende havasi kudya, vari kumva losa appetite. Sikei zvinezvi tiri paclinic, tanzitse bag iri kutenderera muvana.
Amai Saopa vati vanoona sekuti dambudziko remanyoka iri riri kukonzerwa nekushayikwa kwemvura muMaybourne nguva zhinji. Vati dzimwe nguva vanowana mvura kamwe chete pasvondo kana kusatomboiwana zvachose, zvava kukonzera kuti vana vazhinji vagare mudzimba dzisina utsanana.
Ndofunga kuti kuenda kwemvura ini, because mvura yacho inenge iri shoma apa, mvura yacho iri kubuda sometimes yakasviba. Saka vana vangamboregedze kurwara, because we can't afford kutenga mvura every day.
Vana mukoti paMaybourne Satellite Clinic vatataura navo avo varamba kuburitswa mazwi avo pamhepo, vachiti havabvumidzwe nemitemo yebasa ravo kutaura nevatori venhau. Vaudza Studio 7 kuti kubva nemuvhuro wesvondo rino varapa vana vanodarika zana vanga vabatwa nechirwere chemanyoka. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa kuti tinzwe divi rebazi ravo panyaya iyi. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwezvekupararira kwezvirwere mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vati vanga vari munzira kuenda kumasvingo. Dr. Manangazira vati taure nemutevedzeri wavo Dr. Piri, avo vati taure nemukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare vaProsper Chonzi, avo vatisina kukwanisa kubata. Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Gwaro rakaburitswa nebazi rezveutano Svondo Rapera rakaburitsa pachena kuti chirwere chemanyoka chakauraya vanhu vatanhatu muSvondo Rapera, uye kune vanhu vanosvika zviuru zvipfumbamwe vakabatwa nechirwere chemanyoka munyika yose muSvondo Rapera chete chete. Meya weHarare vaBernard Manyenyeni vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura riri kukonzerwa nekushayikwa kwemari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura, zviri kupa kuti kanzuru isakwanise kuwanisa veruzhinji mvura yakachena uye nguva dzose. Vamanyenyeni vati zvichatora nguva yakareba kuti kanzuru igokwanisa kupa vagari mvura kana isina kuwana mari iyi, uye vakurudzira kuti vagari vabhadhare mari kukanzuru kuitira kuti kanzuru igokwanisa kutenga mishonga yekuchenesa mvura iyi. Kudzamara dambudziko remvura ragadziriswa, upenyu hweveruzhinji hunogona kupinda munjodzi sezvo chirwere ichi chichitapuriranwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tirikutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, munokwanisawo kubata Studio 7 pa919am pa4930 kana pa12080 ne15455kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Totanga nekuMalawi. Mutungamiri weMalawi Amai Joyce Banda vanoti sarudzo dzemunyika yavo dzakavhiringwa nezvakawanda zvinosanganisira kubiridzira, kusabatwa zvakanaka kwemapepa akavhoterwa uye kuvhota kanodarika kamwe chete kwaiitwa nevamwe vanhu. Mugwaro ravaburitsa nhasi, Amai Banda vakurudzira boka rinoona nezvesarudzo reMalawi Electoral Commission kuti rinyatsotarisa mavhotero akaita vanhu. Vanhu vemumalawi vakapinda musarudzo nemusi wechipiri kuti vatsvage mutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura. Asi kunonoka kwekutanga kuvhota nezvimwe zvipingaidzo zvakapa kuti sarudzo idzi dzivedzerwe nguva mune dzimwe nzvimbo. Mukuru weMalawi Electoral Commission vaMaxom Mbendera havana kudavira kurudzira yaMai Banda vachiti mavhoti ari kuverengwa nevanhu kwete nemishina. Zvichitevera kuburitswa kwezvakawanikwa mukuverengwa kwevanhu kana kuti census yakaitwa mugore ra2012, vamwe vagari vemudunhu reUlawayo vanoti havawirirana neuwandu hwevanhu hunonzi huri muguta iri nebazi reZimbabwe Statistical Office kana kuti ZimStat. Gwaro iri, iro rinoisa uwandu hwevanhu nyika yese pamamiriyoni 13, rinoratidza kuti uwandu hwevanhu kuUlawayo hwakatoderera kusvika pa653,337 kubva pa676,000 mugore ra2002. Vagari ava kusanganisira meya weguta iri vaMartin Moyo vanoti vari kupikisa zvakabuda izvi vachiti mafungiro avo ivo ndeyekuti guta iri rine vanhu vanodarika zvishoma miriyoni imwe chete. Muri kuredu tichitarisa zviri kuitika izvi, tabata vakamboemeya weUlawayo uye vari nhengo yeZANU PF Alderman Joshua Malinga pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vaMorris Ngwenya. Tatanga nekubvunza Alderman Malinga kuti vanotambira sei zvakabuda mugwaro reZimstat iri.
Hakuna mumwe anovhufira kutaurira vamwe, asina kuvabvunza kuti vazvitauriri. Aiverenga wacho ndiani achiverenga vamwe vasipo? Nokuti bluayo ine authority yacho, city council ine vatungamiri vayo vari mumapolitical parties, mapato akasiyana-siyana. Tanga tisipo. Zvimwe zvacho zvinonyorwa kuti varume vekubhurua havawani. Handizivi kuti zvinenge zvichinyorwei, dziri nhema. Zvinongofanana nezvandinoziva ini semunhu anonzi ndiri chirema, kuti zvirema hazviindi pabonde. Ndo zvinonetsa. Ini zvandakataura ndezvokuti izvozvi ndizvo zvinoita kuti vanhu vasagarisana zvakanaka.
Vangwenya, munotiwo nezvakabuda muongororo iyoyi kana kuti mutsvagurudzo yesensus pamwe nezviri kutaurwa naAlderman Malinga?
Ongororo dzinoitwa nenyika dzekuverenga vanhu iongororo dzatinotarisira kuti dzinoshandisa mastandards kana kuti nzira dzinoshandiswa nevanhu vose pasi rose kureva kuti panogona kunge paine kakukanganisa kuti margin of error, asi inenge iri diki diki. Zvinenge zvabuda pakuverwa kwevanhu ndo zvinenge zviripo. Vanhu vaAlderman vari kutsutsumira zvikuru pane zvimwe zvakadzamadzama zvinenge zvabudiswa musensus. Izvozvo maverengero iwayo hakushandiswi nzira iyoyo kuBulawayo chete. Ndo nzira inoshandiswa kwese kwese kunenge kwaverengwa vanhu. Saka hazvisi zvine chinangwa yekuti Bulawayo isapire zvakawanda kwete. Uyezve tingati kune kuri kukanganisa kana pakawedzerwa hwandu hwevanhu ivo vakaverengwa vasina kuwanda. Hakuna census inoitwa zvekufungidzira. Census vanhu vaifamba mudzimba tinoziva yakaiswa. Ndo kufambiswa kwesensus ndo maitirwo ainenge aitwa saizvozvo. Saka maonero angu inini
ini ndaiva meya womuno, ndiri community leader muno.
Taura henyu Alderman.
Ndiva kuti tine mapepa anonzi occupation certificate for each house in Bulawayo. Hazvifambirani kana vanenge vaenda kupi vanhu vacho. Iyo method yakaseenzeswa, takaigarira kupi tichitaura nemethodi yacho iyo. Tinoziva kuti zvinhu zvinonetsa. Ndati inini hatifaniri kukangana kuti tine madudzi nendudzi muZimbabwe. Zvinoitika pakati pedu zvimwe hazvina kunaka. Kungofunga kuti timozviregera tongosiya zvakadaro ndo zvinonetsa.
Saka ndingati here Alderman, neimwe nzira muri kufunga kuti nhamba dzakaburitswa neZimstat handidzo dzine huwandu hwevanhu chaivo vari muBulawayo?
Chirungu, I think the whole thing is unprofessional. Kana uchiti nhasi zvabuda mupepa nhasi kuti vanhu vacho vanoverenga vacho vari kuti vanhu vemugwanda havazvari, vakadzi vacho, varume vemubhuruwayo havawani. Zvese zvavakataura izvozvo zvinei nesensus? Hamuoni kuti inhema dzega izvozvo?
Ndodzoka kuna vangwenya ndichiti zvii zvamungakurudzirawo kumhuri yemubulawayo nemamwewo matunhu anogona kunga aine nyunyuto?
Inini ndinongoda kungokurudzira vanhu vekubulawayo kuti tibvise mundangariro dzedu kuva victim nguva dzose, kuva suspicious nguva dzose, kusavimba neurongwa hwehurumende, asi kuti tipinde mauri tinyatsoshanda senyika, tinobvire nyika yedu zvakakwana. Sekutaura kwavaita vamandinga vari mumubato wezanup f ndori ritonga, saka vane mukana wakanaka wekuti vanyatosvitsa zvichemo zvavo kutsutsumuka vari kutaurawo. Ndatenda
vamalinga
zvehurumende ndinozvisapota, asi zviri kuitwa nevanhu vacho ivava vanonzi ndo vakamirira hurumende. Ndo zvandiri kutaura izvozvi, individuals involved. Hazvizi hurumende, corruption yese iri kuita nezvinhu zviri kuita zvinei nehurumende, zviri kuitwa nevanhu. Ndiri kuzvidhirekta izvi zvandiri kutaura kune vanhu vesensus ivo. Iko kutaura kuzvatiri kutaura izvozvi, izvi ndiwo kutotaura.
Vanga vari vakamboemeya veguta reBulawayo Alderman Joshua Malinga vari parunare kuBulawayo. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vaMorris Ngwenya vari parunare muHarare.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa gakava riri kubuda pamusoro peuwandu hwevanhu vanogara muBulawayo hwakaburitswa nehurumende. Munhau dzemitambo, mitambo yekaso Laga Premier Soccer League watambwa nhasi, Highlanders yakunda Harare City 1-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu
neni Jonga Kandemiri. Tobatana mangwana.